Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February 23, 2016. I'm Tungamili Nkomo, and my co-host, the one and only Tatenda Gumbo, is out today, but the show is here. So tonight, we weigh the impact of ZANU-PF's factionalism on the general public. Let's get connected on our social media platforms. Find us on Facebook at VOA Studio 7 or on Twitter at Studio 7 VOA. We can also get things going on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly and contribute live at the following number. That's 001-202-619-2077. We are also streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voandebele.com, as well as voashona.com. Once again, good evening. During the run-up to the 2013 general elections, President Robert Mugabe and his ZANU-PF party promised to deliver 2 million jobs. And that was good news to millions of unemployed people, especially the youths who continue to wallow in hopelessness thanks to record unemployment. However, 3 years after the polls, the government has yet to deliver on that pledge. And to make matters worse, the ruling party is now ravaged by civil strife as warring factions position themselves to succeed President Robert Mugabe. Many accuse ZANU-PF officials of playing petty politics at the expense of the nation. President Mugabe's birthday bash in the drought-hit province of Mashingo this Saturday has also stirred controversy. But it is the infighting in ZANU-PF that has many people on edge, both in the ruling party and outside. And many people are asking, whither thou, Zimbabwe? Lishona njani zulu kandaba hiku hlangana lamhlanje kuhlelo The Connection. Konapa emsakazweni wenu phela umsakazo kaZulu, umsakazo we Studio 7. Lamhlanje sikhuluma labasakhulayo lapha, sikhangela ukungamikuhle kwezinto elizweni, sikhangela ukulwisana okukubandla leZANU-PF. Kuyaliwa phela yimpi kulelo bandla. Bayadlephana, bayadabulana, babanga isikhundla sikamongameli Mugabe. Lizakhumbula ukubana kulamacele amabili, i-G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe, kanye le-Team Lacoste elibikwa lisekela ubaba uMnangagwa. Ngakho yilo udaba esingalo lamhlanje. Abantu abaningi bayakusola kakhulu lokho, bathi iziphathamandla zeZANU-PF okuyilo ibandla elisembusweni sezitshona zidlala amadlwane, zidlephana kulokuthi zidinge amaqhinga amasu phela okulungisisa umnotho ongamanga kuhle. Lizakhumbula ukubana bedinga usekelo kukhetho luka-2013. Bathembisa ukubana bengangena embusweni bazasungula imisebenzi eyizigidi ezimbili, 2 million. Kodwa lamhlanje sokule minyaka emithathu akukayenzakali khonoko. Ubaba Mugabe usefikise iminyaka engu-92 njalo kule dili elikhulu eliza kwenziwa eMasingo ngomgqibelo. Abaningi bayakhala bathi imali engako engangesigidi ezasetshenziswa engaisetshenziswa ukuthengela abantu abalambayo ukudla. Kodwa bona beZANU-PF bathi hayibo, le imali abaziqoqele yona njengebandla njalo kulungile ukubana babela leli dili bethakazelela impilo kababa uMugabe. Kwazwayo watereri kusangana ugomo chirongwa chevechidiki chirongwa D-Connection. Nasi nemswe chipiriti chitarisa zviri kuitika muZANU-PF kurwisana kuri mubato iri kwaita bata murefu bata mufupi vari kudzipana pahuro vachikakavadzana nechigaro chava mugave mucha muri kuziva pane zvikwata zviviri pane chimwe chinonzi chiri kutsigira vamunangagwa chinonzi Team Lacoste pane chimwezve chinonzi hai chindecha amai Grace Mugabe chinonzi G40 asi kurwisana uku kuri kushusha vanhu vakawanda nekuti vari kuti haiwa nhengo dzezanupf dzakudzipana pauro havachaiti zvekutonga zvekutsvaga nzira dzekugadzirisa upfumi husina zvakakumira zvakanaka munyika naizvozvo ndiyo nyati kubata bata nhasi muchirongwa chenyu chirongwa chevechidiki tichatarisazve nyaya yebhavhudhey rava mugave kumasvingo nemusi wemugovera pane vechidiki vari kuti vacharatidzira kumasvingo ikoko kwakare vachishora zvikuru bhavhudhey rava mugave iri vachiti haiwa vamugave ngavasiyane neutongi vapa chigaro kwenguva yakarebesa tine mumwe wevechidiki wesangano reyouth advocacy for reform and democracy mukoma munyaradzi chuma rushwaya mukoma rushwaya ndeipenyu
ndiri naetu makasimba here
takasimba stereki kuri sei kumasvingoko
kumasvingo ndinofunga munongonzwa nhamo dzacho dziri kuitika idzi dzezvatatarisirwa mashure atiri kuitirwa nemusangano mukuru wezanupia
tanzwa kakuti muri kuronga kuratidzira pakupera pesvondo ikoko pachaitwa bhavhudhey rava mugave titaurirei zvizere
hongu nemusi wechishanu tichange tichiratidzira seyouth yemuno mumasvingo province kune vamwewo vanobva kumaprovhinsi akasiyana siyana vanzwa nezvechirongwa ichi vakati vanodawo zvakare kutitsigira nokuti havasi kufara nezviri kuitika izvi vanobvawo kumaprovhinsi akaita semidland nemanyikaland nevamwe vachabva kuharare uku kuratidzira murunyararo zviri maererano nebumbiro redu remutemo tichiramba isu semayouth kuti hatisi kuda kutambira mutungamiriri wenyika kuti azoitira mabiko ake aya muprovhinsi yedu zvinova izvozvi kuchatora mari inokwana kuita 800,000 pamarini mukaitarisa imari yekuti dai vanga vari mutungamirira nerudo nesu vaikwanisa kuisa mari iyoyo kuzvirongwa zvokuti zvibatsire provhinsi yedu inova iyo yakanyanya kubatwa nematambudziko edraut nenzara chaiyo zvokwadi mukautarisa dzimwe nzvimbo dzakaita sechimwenezi kana kunana zvimutoko mukafamba nhasi uno munogona kubuda misodzi chaiko kana uri munhu ane mwoyo unobuda misodzi nezviri kuiti sadza rava kutoonekwa segoridhe chairo kuvanhu ava nokuti havana kana chekubata nokuda kuti mvura yakanga isinganayi zvakanaka and uyezve vanhu vemunomu vanorarama nokuda kwekuzvibatsira nekusanganisira nekurima saka kana kusina mvura hapana zvinokwanisa kuvabatsira pakurima nokuti mabasa acho chaiwo kuti nyange vana vava vari chiro isu yuti yacho hatina mabasa
ko tichitarisawo kurwisana kuripo mubato rezanupf mukoma rushwaya muri kuzvionawo sei kuri kukanganisa sei mashandiro ehurumende sezviri kutaura vamwe
mukatarisa hurumende nebato rematongerwo enyika zvinofanirwa kunge zviri zvinhu zviviri zvakasiyana asi musangano mukuru unova uri kutonga munyika wezanupf waona zvakakodzera kuti vabatanidze zvinhu izvi zvipi zvataurwa kupolitibhiro ndo zvinova zvinhu zvinotevedzerwa mukatarisa mubumbiro wedu nemutemo nezviri kuitika hondo dzakurwisana kwavari kuita vabayiwa nokupaza mitemo yatakatenderana isu inova ivo yavakatonyanya kunge ndo vaita kuti tivhotere kuti yes pabumbiro romutemo iri rinova rava vakupwanya havacharitevedzeri vava kutevedzera zvavanofunga ivo mupfungwa dzavo nezvavanenge vangomuka vachifunga musi iwoyo ndikada kupa muenzaniso wezvakaitika pana vatomana mukatarisa vakapfanya mitemo inosanganisira Section 3, Part 2 of the Constitution of Zimbabwe, notaura hiyo kuti there should be the government should abort separation of powers and guarantee independent judicial system. And izvozvo hazvina kutevedzerwa. Saka mukatarisa hondo idzi dzavari kuita dziri kukanganisa ibato ravo chete rinova rava kuparara. Hatitozivi kwava nezanupf Munangagwa, zanupf Naimujuru, zanupf Grace Mugabe nezvimwe dzatisati toziva zvinhu zvinova zvavaimbosorobodza pazvaitika kumdc asi ike zvino taakuzviona mupfurikidza nemubato ravo asi kuti isusu zvehondo dzavo dzomubato hatinei nazvo asi kana zvaakukanganisa isusu sevanhu vezimbabwe nokuti zvinonzi panorwa ndo uswa ndo hunonyanya kuparadzwa saka ndivo zvataakusangana nazvo isusu nokuti zvavanoshandisa even maresosi zvavanoshandisa vachipa mayouth mari dzedoro vachikona kuvagadzirira ramangwana ravo vachivapa mari dzedoro dzokuti vanorwisa nokurwisana zvinoratidza kuti ivo vanhu vasina rudo nekuona budiriro yenyika asi vanhu vane rudo nokuzadzikisa zvido zvavo kunyanya
aiwa tinotenda mukoma rushwaya rambai makabata muri parunhare ipapo silo mulaleli lapa ubaba udumezweni nyati edete kunjani mhluli silusizi iqumile inombolo kababa unyati udumezweni nxa ulaleli baba woba seduzane siyakutshayela njalo ucingo ungene kuhlelo lisanda kuzwa lapha umnumzana uMunyarazi Chuma Roshwaya ukhuluma ngokuthi bazatshengisela emashingo ngolwesihlanu besola ukwenzelwa kwedili likababa uMgabe ele birthday kulesi sigaba ngoba bathi kudlaliswa imali eningi kakhulu lapha ephosa ifike isigidi bona abantu abaningi emashingo inkulungwane le nkulungwane belamba siyazi ukubana izulu kalinanga lo nyaka endaweni eziningi zelizwe ngakho abantu kabalimanga abaningi bayalamba inhlanganiso ezizimele okanye lohulumende wezimbabwe bathi abantu abayizigidi ezintathu 3 million bayalamba ngakho badinga ukudla lo nyaka ngakho uRushwaya labanye bakhe bathi hayibo imali le edlaliswayo kuthengelwa uMgabe ukudla kusenzwa idili lezanu PF nga iyasetshenziswa ke leyo mali ukudingela uZulu weZimbabwe olambayo sesimtholile njalo ubaba uDumezweni Nyathi edede kunjani mdluli
niyaphila baba linjani
hayi siyaphila kunjani edede
hayi edede mbijana sibona ihlupho lezi ezikhona nje
ye hayi ngezomuntu wonke baba siwungenele kuhlelo ungaqhubeka
ye bengithanda nje ukuvumelana lo ndoda lo osanda ukukhuluma kuyamangalisa njalo kuzwisa ubuhlungu ukuthi kathi abantu abasibusayo since 1980 abala-youthful policy eqinileyo ungani abantu abatsha abananzwa sibona i-ruling party engani-ke isemuva enhlelweni zabantu abatsha abantu abatsha kulaa msebenzi kwathengiswa-ke imisebenzi eyizigidi ezimbili but then to our surprise into emangalisayo ukuthi-ke sokuxothwa abantu abaningi makhampani ayavalwa you know there is no future for the youthful generation kuyinto ebuhlungu kakhulu
ye yebo qhubeka ba
ye okunyade ngifuna ukuthi-ke ngugcizelele ukuthi-ke abantu abaku-opposition party labo basuka basigide ngoba yibe sesibathembile phela ukuthi balisane-ke le bandla lelo liizanu-p f but then into esiganisayo ukuthi ezimbabwe we've realized ukuthi laba bantu bathanda izikhundla kakhulu that's why phela sinama-political parties amaningi of course we're not saying it's wrong but ababe the common agenda at the present moment babamba nibabe munye bawise izano PF esihluphile. And on the other hand, asikunanzeleni khona kuma opposition parties bakhona abanye abathunywe izano PF ngoba kuyasolisa ukuthi kulabanye abantu abakhuluma ngezano PF mfowethu babe belokhu bephila kakahle eZimbabwe, uzibuze ukuthi kathi kuhamba njani. Abantu abanjengaboPhoswela labanye sebebalekile baya emazweni, but you besekwazi ukuthi abanye babethunywe izano PF to destroy iphathi abayibonayo ukuthi mhlawumbe i-progressive ile agenda to destroy them.
Hayi siyakuzwa baba, uyasho kubana labe laba mabandla aphikisayo labo bayazithanda izikhundla batshona besilwa njengabe zanu PF. Zimbila zantabanye nango kubona kwakho.
Kungaphose kube njalo, mhlawumbe ukuthi sikhule ku-cultural environment ye-politics ongani kuyadoselwana izikhundla kuphela zivele zithanda. Ukhumbule ukuthi ngo-1980 bavele before 1980 sinxa sibala imbali ukuthi abanye bethu besingakazalwa, but nxa sibala bakhona abakufeleyo khonoku, bakhona abahlukuluziweyo obabujoshua Nkomba aye bagijigijima kubangwa izikhundla zona lezo. So kungani kuyinto nje esengelweyo ebantwini abaphila-ke elizweni leZimbabwe uma sebebuya kwezombangazo. Kodwa-ke esikutsho thina njenge-youth food generation ukuthi asibe nombono wokwehlukana, umbono ozakha isizwe, ukuthi obu-MDCT engathi lesi yisihlahla olowumila engathi ukuthi yidlovu lanxa kuyisihlahla, bavumela ukuthi kuyisihlahla baba imbono ifanane lapho kumele ifanane khona. Singaphikisani nxa kuthiwana ukuzana kumele ngiyiphikise for the sake of argue ngoba akwakhi isizwe. Khayelakhe sikuphise sinjani, sesihluphe nxa abantu ababanye isikhundla.
Hayi kuyabongeka baba Nyathi, siyabonga baba, ube lobusuku obuhle.
Ye kodwa angakavalelisi, ngithanda ukuthiya amazwi lawa.
Qhubeka ba.
Ngithi mina abakhokheli bonke abananze i-political will yabantu ngoba yithi esibafakayo, and i-youthful generation ifuna abantu abaprogressive. Bananze wonke umuntu okuthiwa ungumyouth, labagodekileyo labo bafake ku-political will because they are part of the human race. As long as lezi zinto ziseqiwa, i-youthful generation will always be against these political leaders. Ngiyabonga.
Okay, siyabonga lobe kungudumezweni Nyathi ositshayele ucingo esedete. We have other guests lined up from ZANU-PF and the MDC, but I'm sure my producers are having difficulties getting through their phones, but for now I'll go back to Mkoma Rushwaya. About this birthday bash, Mr. Rushwaya, ZANU-PF's defense is that, look, these are private funds mobilized by the party for our leader and have nothing to do with the state. You know, hence, there's no justification when you look at the argument that this money could have been used to buy food for starving Zimbabweans. What's your response to that?
To think that Zimbabweans are quite stupid to an extent of believing such a statement is actually funny to me, because look here, Mr. Nkomo, as far as you can try to convince people that these monies, they are coming from your private pockets and you are funding yourselves. Let me tell you this. The economy, whenever these things are being hosted, whenever these bashes are being hosted, that's where you see the economy going down. Actually, for now, you will not be saying it's going down because it's already in the mortuary. But if you look at whenever they host these multi-million and multi-thousand dollar functions, somehow it affects the economy, because right now they are even failing to pay the employees of the National Museums and Monuments of Zimbabwe who are actually hosting the birthday. So we begin to wonder now where the money they are funding for the birthday came from, and it will be an open secret that that's where the money they are using is coming from. And for those who live in Mashingo, they will tell you how the police and the VID and the city council officers were running around for the past week, arresting commuter omnibus operators. It also sends a message to everyone, even a grade 7 people can tell you that this is where the money is coming from. Where can they get money? They have farms, but they are not making production from it. So generally speaking, even asking yourself, where can they get that money from?
Okay, please do stay on the line, Rushwaya. We have now our second guest, MDCT Youth Chairman, Happy Mo Chidziva. Mkoma Chidziva, mapina mchirongwa, ndipi?
No, ndiri, right, chef, mkoma murife, mkoma ngomo.
Ndaka simba steric. Mapina mchirongwa, muruku zhuona ose, zhuriku itigamu, Zanu PF, anzi, ya bata murifu, bata mvupi. Bata mkovu, bata mtete.
Aywa. Tirikuzoona chaizvo kuti nyika yamira pakaipa. Isu tinenge tichitarisira kuti vanhu vanenge chero vabirira chero vapinda sevati ndivo vanenge vachitungamirira vakwanise kuti vatete vana vezimbabwe vagare vaine mufaro vachibva vatishonga kutungamirira kwavo kuri kubatsira vanhu. Asi zvaakuitika muzanu izvo zvinoreva kuti hapachisina munhu achazenge akatarisa kuvanhuko kuti ko vanhu vane nzara ko vechidiki havana mabasa. Mageneral welfare yevanhu haichatarisi nekuti vaakutariswa pamusoro pezvinzvimbo zvavo imomo mukati mezanu PF and havachawani mukana wekutarisa nezvenyika. Kukatarisa maprogramu ekava kuita pari zvino chero ingatove distribution emainput haitisiri iri kuitwa kuvanhu tekerere yaakutonotwa pamafactions ari muzanu PF kuti faction ya uyu ari kunzi state mother uyu ningi Grace ndo inenge ichiwana mainput mafood nechiti tichiona kuti nenyaya yedrought yatina iyo ichocho zvedrought relief zvichange zvichitopiwa factionally muzanu imomo kutwaya kuti vaakusimbisa muzanu kwasiyana nezvenyika.
Asi muri kuona hondo iyi ichiperawo sei, Mukoma Chidziva? Hallo, muri kundinzwa vachidziva? Vachidziva, muri kundinzwa here? Okay, ndinonzwa maungiro hameno muri mumotokari makavhura hwindo kana kuti pane mhepo hameno chiri kuitika iva?
No, ndiri kubva mumasvingo mukati ati chiratidzira karauko saka ndiri murodhi yemumasvingo ita achiratidzira nyaya yeipafadheiyoyo.
Titataurirei nekuratidzira kwamaita ikoko?
Nhasi yechidiki ndisi vanga vari mumasvingo vachiratidzira vachiti vaiwa havamugabe nezanu PF yenyamungakwanisi kuva mumasvingo munzvimbo iyo inozivikanwa kuti ndo yakabatwa nedraught zvakasimba moti ii muri kuyavhosplasha 800,000 musati mamboita deliberate program yekutsvaga mari yedraught relief kunze kwekungodeedzera kuti yava disaster then disaster inini muchikwanisa kuenda kunotsvaga mari yebhashi asi yedraught hapana zvamatimaita. Masvingo mune nzara yakasimba isingaibviri kuti munhu ungauye kuzoshaimira vanhu uchiti tiri kudya tichinakirwa mumasvingo vanhu vakatarisana nezvo vakatarisana naizvozvo saka vechidiki vapinda munzira yemeseji yavo yange iri clear ra nyaya 800,000 iyoyo kana ichinge yatigona kumbotoraizika ngaiindisewaziawatuie and ipapo pandasangana nevechidiki vanga vari imomo vazotopesera vandozwa kuti aiwa isusu kana vachiramba vachiti vanoenda mberi taita make sure kuti haa nyama yeyo tingaiisa mavo
kosangana
ipapo panenge pachida kuita izvozvo tigopedzerana nekuti hatide vanhu vanoya kuzotishaimira munzvimbo yaido.
Ko mapurisa haana kumuita kanyama kanyama here zviya zvaakaita mawar veterans svondo rapfuura?
Aiwa maactions achona anosiyana isusu farizina nekuti takwaziva vana America anonzi ma surprise action atiango dezeri zvekuti pango pavazosara vouya tatopa message kuvanhu taexposa zvinhu zvakaipa zviri kuitika apa vangouya hapana munhu wavazokwanisa kunge vachikwadza zvinhu zvinonyanya kurwadza sei vachirwadza vanhu kuti vanhu vangaungane kupenderera birthday yaMugabe why vanhu vachingapenderera birthday remunhu anonoende 1 year kunze kwekutoita prayer gathering yekuti mwari tionereiwo madii tichinge matora mumwoyo achizorora nekuti makore akawanda ende akutambudzika muri kuzoona kutambudzika kwaakuita vanhu munopemberera kutambura ikoko zvinhu zvinokatyamadza.
Aiwa, rambai makabata runare vachidziva. Uyakhuluma lapha ngumnumzana Happy Mo chidziva, umkokeli uChalimane, umgcinisihlalo weMDCT kugatsha lwabasakhulayo. Khuluma ngokutshengisela ababelakho emaswingo lamhlanje, besola ke idili lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe elizakwenziwa ngomgqibelo. Tine mutereri vanyandoro kuchipinge. Vanyandoro makadi henyu?
Tiripo makadi henyu.
Takasimba sitereri, kuri sei kuchipinge?
Kuchipinge kunopisa.
Kuchanaka. Mapinda muchirongwa mukoma wangu.
Yo. Ndaida vangu kutaura nenyaya yetopiki iripo yamamuri kuti ndikupatsanuka nefunctionalism remubato rinotonga iyi.
Iye, ndirai henyu mberi.
Hallo. Isu vamwe maonero atiri kutozvitawo zvinenge zviro zvakanaka zvinonga zvatoudzwawo ndimwari panguva yakakodzera nekuti nguva yarebawo vanhu vari kudzvanyirirwa vasina uzenge hwavo hwavanoda. Saka mbonera tinongoita ndeekuti zvakatonaka kutanga nezvakaitwa namai zviya zviya vachipatsanurana chatongonamatisa kunyenge kutoti vanamaneji vari kutotangawo bato ravo dai vakuravo kuti vangabudisa kusvitira pazvipoi nekuti takudzosa zvedhe all the system yakatombopungurwa kuzvishoma.
Saka muri kuti zvinhu zvakanaka zviri kuitika muzanu PF izvi but vakawanda kavari kuzvishora vari kuti haiwa vanhu ava kungoswera vachidzipana pauro vasingatarisani sehurumende nematambudziko ari munyika.
Izvozvo zvinogona kuitika nevanhu vanenge vasina chekupa nekuti mukazvitarira pavaraiwo nezvezvimasi tinoda 27 billion mari yacho hapana saka moziva zvinoita matsotsi parengi kana akada kubira vanhu vanotanga kurwa vamwe vaviri uko vanhu vese moisa maziso ikoko vachisecha zvikwama uko saka pakuti vhara futi zvisaona kuti hapana zvavari kuita pa5 years dzemandeti yavapuwa yekutonga yacho.
Aiwa, tatenda
vanofanirwa kutoti vatoita bhizi.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Nyandoro kuchipinge uko.
Zvakanaka yazvo, tatendawo.
Longo mnumzana Nyandoro usitshayele esechipinge uthi ukulwisana kukubandla lezanu PF yinto enhle kakhulu ngoba kungabangela ukubana leli bandla lidabuke phakathi ligcine mhlawumbe liphuma embusweni. Besinxuse isikhulumeli sezanu PF kugatsha lwabasakhulayo u-Evelyn Mpofu wathembisa ukubana uzaba khona kuhlelo kodwa lokhu simtshayela ucingo kaludotsha mhlawumbe usuke waba busy kakhulu khona le emashwingo nge-birthday kaMugabe abayiqoqayo kodwa obesithi yena hayibo imali esetshenziswayo le imali yebandla njalo ayilani lokuthi ingasetshenziswa ukudingela uzulu weZimbabwe olambayo ukudla. Hayi ke kwanelokho lamhlanje zulukandaba ikakhulu lina aberadio abalalela kuradio kodwa abale access to i-internet ngenani ebulenjini khonapho ku-voandebele.com voashona.com kumbe voazimbabwe.com. My guests, please do stay on the line. We'll be right back.